Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 27, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vevaimbova varwi vehondo yerusununguko vakumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo muZimbabwe, vachiti kubva nhasi zvichienda mberi havasi kuzobvuma kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika sezvavaiitwa kare. Vanhu vanoungana muBulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana na Ambuya Maria Musika, mudzimai wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Joseph Musika. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevezvitoro avo vari kubhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga, vachitora mukana wekushayikwa kwemari nekushomeka kwezvekudya muzvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vevaimbova varwiri vehondo yerusununguko vakumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo muZimbabwe, vachiti kubva nhasi zvichienda mberi havasi kuzobvuma kushandiswa nevezvematongerwo enyika sezvavakaitwa nebato reZANU PF. Mashoko aya abuda apo vaimbova varwi vehondo yerusununguko ava vanga vachiparura boka idzva rinokurudzira runyararo munyika rinonzi War Veterans Peace Initiative. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaimbova varwiri vehondo ava avo vari pasi pesangano reZimbabwe National War Veterans Association vanoti munyika hamuna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika. Munyori mukuru muboka idzva reWar Veterans Peace Initiative vazvakanyorwa Wobed Sadomba vati zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga muZimbabwe muchine mweya wehondo nemhirizhonga, uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga. VaSadomba vati zvindo zvapa kuti vapinde muurongwa hwokuvaka hwaro hwerusununguko.
Vamwe vedu vakatoshandiswa kunge vachiita zvinhu zveku kuvadzana kuendesera mberi zvinhu zvataiita muhondo, nekuti munhu iyeye anozombofa anyatsodziswa nzira shamwari hondo yawairwa iyeye yapera. Saka isu takazvotukuzviona kuti ndicho chinhu chikuru mukati memagariro edu enyika, yekuti nyika yedu haingafambi. Saka tati ngatisiye taumba hwaro wekuti nyika inoyi izenge itori nyika isingazivi kurwisana.
VaSadomba avo vari muchikwata chinotsigira vaChris Mutsvangwa sachigaro weZimbabwe National War Veterans Association vati apo nyika yakatasana nesarudzo dza2018 zvizvarwa zveZimbabwe zvofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Saka musarudzo dza2018 dzatakatarisana nadzo idzi, chinhu chatinotokumbirawo kuvanhu veZimbabwe kuti ngatitsangire ipapa kuratidza kuti tiri vanhu vatosanduka zvachose. Ukaona munhu anenge achida kuunza mhirizhonga kana kuti anenge achida kutyisidzira mumwe kana kuti anenge achida kurova mumwe kana kurwisana nemumwe nenyaya dzezvematongerwo enyika, batanai, batanai pamwe chete muzvimise. Hatitadzi kumisa zvinhu zvakadai kana tikabatana.
VaSadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika muchine vanhu vasingadi runyararo vane zvavanowana nemhirizhonga. Vachipa muenzaniso waso wemubhaibheri sachigaro hweboka rerunyararo iri vaWilfred Marimo vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa.
MaKristu makamberenga mabhaibheri mese, ndofunga Pauro kana kuti Sauro ainge ari munhu ainge achiita zvaaita zvake zvakakura maningi. Engari komredi panguwa chini, bata kapesa a Paulo na endi wanawa maaccepta, endi isisi also to either ask the nation kuti magulishi nini kuti, gaiti to accept, you know, pratinga sopo kwa nchi wengine, titala tukata ngalama mau veterans, we are very sorry for whatever you want, what they said, but pointi depends kuti, dosa tao, zatari, taita machuwa smaso, taa machuwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongero enyika vatinashe muzamindo vanoti vaimbova varwi vorusununguka ava vari kuedza kuvaka ukama hutsva nevanhu.
Ndinofunga kuti maho veterans ari kuda kumba ukama hwapatsva nevanhu, sezvo maho veterans mashuro muvaimbofungidzirwa kuti vanhu vari violent vanoita zvemirizhonga vada kuedza kumba ukama hutsva. Kuti vanhu vave netarisiro itsva vakatarisana nemaho veterans, kuti vataridzo kuti at least vavanhu vane a new face.
Vamarimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko. Sangano reZimbabwe National War Veterans Association rine zvikwata zviri kurwira masimba, chimwe chikwata chitungamirwa navaPatrick Nyaruwata, chimwe navamutsvangwa. Makakatanwa aya panyaya yeutungamiriri ari mumatare edzimhosva, kunyange hazvo paine mutongo wekuti chikwata chava Chris Mutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vanhu vane chitsama vaungana pa St John's Anglican Cathedral muguta reBulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana nemufi Ambuya Maria Musika, mudzimai wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Joseph Musika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vanhu vataura pachitiko ichi varumbidza Mushakabvu vachiti munhu aive nerudo kwete kumhuri yake nehama dzake chete asi nekune vamwe vanhuwo zvavo. Gurukota redunhu reBulawayo Metropolitan amai Eunice Sandimoyo vati Ambuya Musika munhu aive akashinga mukuriritira mhuri yavo zvisinei nezvimhingamupinyi zvavaisangana nazvo nekuda kwekuti murume wavo aive mumwe wevakuru vakuru vairwira rusununguko kubva kuutongi hwevachena. Vati waAmbuya Musika mucherechedzo wemadzimai akawanda akaita basa guru mukurwira rusununguko rwenyika asi vakaramba vakazvininipisa muupenyu hwavo hwose.
Omama navomama Musikana vave vapiwanga kuti kuona vanama kuplatform vakurume ezepoliti.
Madzimai akaita sana Musika vaive vasingazvitsvaki zvekuti vapinde mukati kune zvematongerwo enyika. Vaiziva kuchengeta mhuri dzavo, varume vavo nevana vavo, vachiziva kuti zvakakosha kuti varume vavo vaendere mberi nebasa rokurwisa unotsvinyirira. Izvi hazvirevi kuti taive tisina madzimai aiitawo zvematongerwo enyika. Vaivepo anamai Jane Ngwenya, anamai Ruth Chinamano nevamwewo. Asi ngatiwo kinokoshesa kuti pane zvavaiita zvese, anamai Musika nevamwe vanhu vese vaibikira kana kubatsira varwi vehundo nenzira dzakawanda, vakaitawo basa rakakosha mukusunungura nyika. Hapana munhu mumwe chete anofanira kuzvikoshesa achiti ndini ndega ndakarwa hondo, nekuti vanhu vese vemuZimbabwe vane zvakakosha zvavakaita panguva iyi.
Muroora waAmbuya Musika vangodomwa vachinzi amai Musika, avo vataura vakamirira vemhuri yekwaMusika vatsinhirawo kuti Ambuya Musika vaive munhu ane rudo nemwoyo murefu, vachiti vaivabata semwana wavo kubvira pekutanga.
Mina nemumani wazana wake iko mutambi kuti ngone.
Ini ndiri muroora waamai Musika, saka ndinoda kuti nditende neruremekedzo rwandapiwa rwekuti ndimire pamberi penyu. Ndinoda kuti nditende pamusoro peupenyu hwatakararama naamai. Pandakaroorwa ndikaenda kunogara mumusha wababa naamai Musika, amai Musika havana kunditora semuroora asi kuti vaindibata semumwe wevana vavo.
Mushure memunamato waitwa mangwanani, mutumbi waAmbuya Musika wabva waendeswa kuHarare, uko vachanovigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre. Ambuya Musika, avo vange vave nemakore makumi masere nemapfumbamwe, vasiya vana vatatu, vazukuru pamwe nevana vevazukuru vane chitsama. Mune imwewo nyaya, apo zvinhu zviri kuramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi munyika, mapurisa muBulawayo ange achifamba achisunga vanhu vanoita basa rekuchinja mari mumigwagwa. Mukuru wemapurisa mubulawayo, Senior Assistant Commissioner Steven Matanga, havana kudakuramba kana kuvumanyaya iyi, asi vati kusungwa kwevanhu vakadaro, ibasa rinogara richiitwa nemapurisa nguva nenguva. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti sangano ravo richasimbaradza kudzidzisa vanhu nezvesarudzo kumaruwa kana kwasara vhiki rimwe chete kuti vapinde munzvimbo idzi vachinonyoresa vanhu. Amai makarau vanotiwo vanenge vachizotumirawo nhume kunzvimbo idzi kunokurudzira vanhu kuti vanyorese patsva kuvhota. Mashoko aya anouya apo vamwe vanhu kumaruwa vari kuchema chema zvakanyanya kuti havasi kunzwisisa zvinofanira kuitwa kuti vanyorese kuti vave vavhoti. ZEC ichiri yakamirira michina zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kukambani yekuChina yeLaxton Group. Michina iyi ndo inozoshandiswa mukunyoresa vanhu. Pari zvino michina mazana mana chete ndiyo yakapinda munyika uye iri kushandiswa kudzidzisa vanhu vachanyoresa vavhoti uye kunyoresavo vamwe vanhu kumahofisi eZEC anosvika 63 ari munyika. Kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota, vanoda chitupa chesimbi kana chebepa, gwaro rekufambisa kana kuti passport uye gwaro rinoratidza kwavanogara. Vanhu vavhota kusvika pari zvino vanonzi vave kuda kusvika pazviuru gumi nechimwe. ZEC inoti panopera chirongwa ichi inenge yanyoresa vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe. Vanhu vanokwanisa kunyoresa kubva nenguva dza 8 mangwanani kusvika nenguva dza 4-5 manheru kumahofisi eZEC pari zvino. Tabvunza amai makarau kuti pane vamwe here vakazvimirira kana kuti masangano akazvimirira ari kudzidzisawo vanhu nezvesarudzo.
Chiri kuitika ndecho ndiri kuona mapata akati wandei vakaita sana Zoom Rights, vakaita sana ERC kuti vari kuedzawo nekwavanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba kana kuti yamuri kuti Blitz, muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyorisa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburitsa nekuti takavindisana nevamapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburitsa. Asi mazita ese aya akuprovinci yega yega, vaane plan yavo. Takamirira kuti tiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe, tabvumirana nemazita edu aya, tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi, ndiwo matangiro atichaita, ndiwo mapedzisiro atichaita.
Kumamisha kunenge kune dambudziko uko rekuti vamwe vanhu kuda vanenge vasina maredio kanawo manewspaper, vangabatsirwa sei?
Kumamisha ndo zvandambotaura izvo kuti kana tasarirwa nesvondo rekuti taakuchienda, tichatotuma vanhu vanenge vachifamba netsoka vachisvika pamisha, vachisvika pamisuro pevanhu vachivaudza kuti kune urongwa hwakadai huchauya, imi mozoenda svondo rinouya muchinonyoresa pangave pachikoro, pangave paopen space pane tendi, pangave padhibha, pangave pai, kuti muchazononyoresa pakati nepanenge paine vanhu vari kuya svondo rinouya, gadzirirai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Takapiwawo ruzivo nevatingati maexperts kuti mukakurumidza kunovaudza vanhu vekumamisha vane zvizhinji zvavanofunga nezvavanobata, mukakurumidza kuvaudza musati maakuenda vanogona kukanganwa. Ndosaka tiri kumirira kuti tinozoenda, kwangosara svondo rimwe chete tonovadzidzisa pafezi yega yega yatinenge tichatanga kuti ini fezi inei muri kunyoreswa svondo rinouya mazuva akati akati panzvimbo dzakati dzakati dzakati. Vanhu vedu vaakuchiri kunyoresa ava vofamba futi voenda pamberi.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Malawi vapita Mutharika vati nyika yavo yave munzira yekusimuka kubva makore ekusanaya kwemvura mafashamu zvirimwa zvisina kusvika zvakanaka pamwe nekuputsika kwehupfumi. Gore rino upfumi wenyika iyi wakura nezvikamu zvishanu kubva muzana kusiya zvishoma kupeta kaviri kukura kwakaita upfumi uhu gore rapera. Zvizvarwa zvemuFilippines zvakabvunzwa pfungwa dzazvo zvinodarika chidimbu chepakati chevanhu venyika iyi zvinofunga kuti mapurisa emunyika iyi akauraya zvisina shumo yose vanhu vainge vari muusungwa kuburikidza nechirongwa chehurumende chekurwisana nevanhu vanotenga kana kuputa zvinodhaka. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevezvitoro avo vanoti vari kuvabhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga vachitora mukana wekushayikwa kwemari nekushomeka kwezvimwe zvinhu zvekudya muzvitoro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti zvitoro zvakaita seTM neOK hazvisi kuratidza mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, shuga pamwe nemukaka sezvinotarisirwa nguva dzose. Munhu anenge atora zvinhu zvaari kuda kutenga kubva mumatafura ezvitoro izvi anozoudzwa mutengo wezvaanenge achida paanenge ave kubhadhara pana T-operator, izvo vakawanda vari kuti kubiridzira veruzhinji. Mumwe mugari wemuchinoi amai Christina Bonda vanoti vashamisika nhasi muchitoro cheOK vachinzi vabhadhare mari inosvika dhora rimwe chete nechidimu pamarita maviri emukaka uyo unoita dhora nemasendi gumi nemashanu chete. Amai Bonda vanoti vatengesi vave kuita zvechitsotsi kuti vawane profiti yakawanda. Izvo zvinotsigirwa navaclise mawao vanoti kusaratidza mutengo wechinhu chiri kutengeswa chitsotsi chekukwidza mitengo zvisingabvumirwe. Vamawao vanoti neimwe nzira vemuzvitoro vanenge vachitya kusungwa nevanorwira kudzero dzevashandi.
Namuzvina business vari kutya kusungwa nematoro akaitwa mashoko nemukuru wenyika. Saka mapurisa neve consumer council nevamwe vanoona nezvemutemo wenyika nekuchengetedzwa kwenyika nezveupfumi vari kutenderera.
Marita maviri emafuta ekubikisa anga achitengwa nemadhora matatu asi nguva dzemasikati anga ave kutengwa nemadhora matatu nemakumi masere masenzi mukupera kwezuva. Asi pasherefu paanga ari panga pasingaratidze kuti ari kumboita marii muchitoro cheTM nhasi muchinoi. Sachigaro weZimbabwe Consumer Council ZCC muzvare Rosemary Siyachitema vanoti imhosva kumutengesi kusaratidza mutengo pachinhu chine nguva chichitengeswa. Mukuru wekwaTM Chinoi vatafire nyika meki varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure nevakuru vavo vari kuHarare. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reOK. Vanhu vakatanga kuita chipatapata mukupera kwesvondo vachitenga zvinhu zvinokosha zvakaita semafuta ekubikisa, shuga nezvimwe zvichitevera runyerekupe rwekuti zvinhu zvichashayikwa munyika. Mumashoko aro kune veruzhinji, sangano reOil Expressors Association rinoti rinoda mari inoita makumi maviri emamiriyoni emadhora pamwedzi kuitira kuti rigadzire mafuta anokwanira nyika. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Izvo zviri kupa kuti munyika mushayikwe mafuta anokwanirana nyika yose. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Izvo zviri kupa kuti munyika mushayikwe mafuta anokwanira nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvatotanga kutsvaga nzira dzekutumira nadzo zvekudya zvinonzi zvave kunetsa kuwana munyika nekuda kwekushayikwa kana kukwira kwemitengo. Mutungamiri wesangano revanotengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vanoti nhengo dzavo dzatotanga kuona uwandu hwevanhu vari kutumira kumusha zvekudya zvinonzi zvave kunetsa izvi. Vajuru vanotiwo vazhinji vevari kunze kwenyika vanotya kwazvo kuti zvakamboitika muna 2007-2008 zvekushayikwa kwezvinhu muzvitoro zvingangodzoka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takaona kuti musvondo rinorapfuura rese, zvinhu zvatanga kushayika munyika uye bonds note dzatanga kushaya simba. Saka vanhu vatotanga zvekare kuti vange vachitenga zvinhu kunze kwenyika. Takaona chave chipatapata zvikurusa mumabhodha omu. Vanhu vaakuendesa zvinhu kuZimbabwe vachaendesa iri mari, sekuti ukatumira mari haina zvairi kunobatsira, hakuna zvinhu. Saka tongoti vanhu havana kungovhunduka nezvinhu zvisipo, but vanhu vakatovhunduka nezvinhu zvitoripo paground kuti zvinhu hasi kuwanika.
Tinoonawo paine mitemo inorambidza kupinzwa munyika kwezvinhu zvakaitawo saizvana mafuta nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari kukwanisa sei kuzvipinza munyika?
Hongu, mitemo iripo haina mbogara yambo zvaikwa kunyanya iwo mitemo inorambidza kupinda kwezvinhu muZimbabwe, SI-64. Asi vanhu hanyango usipo mitemo iwoyo, vanhu havanyanya kudarika nezvinhu zvichinyoreswa pabhodha. Vanhu vazhinji vamwe vanopfuka nazvo nekuda kwekuti juti rinenge rakati wandei, 40% yakati wandei. Zvakufana nekuti munhu haana chaainga kunze kwenyika kana pazviswa 40% iyaya. Saka vamwe vari kupfuka nazvo, vamwe vanongodarika kuone pabhodha. Handizive kuti vanozvifambisa sei pabhodha, asi pane zvinoitika zvekuti munhu anokwanisa kudarika nazvo.
Tinonzwa kuti vanhu vanga vagara vachingotenga gurosari kubva kunze kwenyika. Pane huwandu here hwamungati mwaona hwashanduka kubva patanga kunetsa zvinhu?
Hongu, huwandu hwavepo. Kunyanya takatarisa isusu vemacross border, unoona kuti pazuva panga pachigona kuyambuka vanhu mamembers edu anosvika 761 pazuva, ndo vanga vachingoyambuka. Saka iye zvinoizvi unoona kuti average yedu yawedzera kusvika pa1150. Asi zviri kutonyanya kuitika chaizvo hasi zvevanhu, inyaya yezvinhu ndo zvakutouya zvakawandisa zvekuti vanhu vaakutonyanya kutumidzira zvinhu zvakapfurikidza chaizvo chaizvo. Yatove puresha, kana kuri kwokuti ndiana malaicha vatowedzerawo nedzimari dzavo dzekutakura zvinhu nekuti dhimandi yanyanyisa kuwanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revanotengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Makurukota ehurumende aita musangano wekuzeya zviri kuitika munyika. Mutore duwe nau, Godwin Mangujga apinda musangano waitwa nemakurukota ehurumende uyu uchangopera manheru ano. Wakadi Godwin?
Ndinofara hangu kana muchifarawo.
Aiwa, isu tiri nani. Musangano uyu wafamba sei?
Tingati tapinda musangano waadhiriswa namakurukota mana anoti gurukota rezvemareva Patrick Namasa, gurukota rezvekubudiswa kumashoko vaChristopher Mushowe, negurukota rezvemaindastry vaMike Bima, pamwe negurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Ndenge. Vanga vachiti ivo mudare remakurukota vazeya nyaya yekuti zvinhu zvakafamba sei, kuti zvinhu zvitenge zvichaita muzvitoro. Asi vanoti chikuru chabuda musangano wavo ndechekuti nyaya dzepamadandemutande kana kuti social media ndo dzakakonzera zvese zvakaitika, nekuti vanoti vachinamasa vanoti hupfumi chaihwo hunoratidza kuti huri kukura, uye vange vasingatarisiri zvese zvakaitika izvi. Asivo vanenge vabvuma kuti zvinhu zvakaita sepeturo nedhizeri zvava zvisipone, kuti vati hurumende yabva yatenga malita edhizeri anosvika 20 million, vaunenge vatitaura kuti 20 million, asi vachinamasa vati 40 million. Ava ndo avati kutanga mangwana chaya kana kusura mangwana anenge azara muzviteshi. Vachinamasa vataurawo matana vachatora, vati vanhu vanotengesa mari mumatwita avesi vaivaya achatanga kusungwa mari chitorwa achitorwa nehurumende vaya vanopisa mari vachishandisa mabank maakaunti avo achavharwa uye vachatorwa matanho akaomarara uchose vataurawo zvakare kuti vaya vezvitoro vasiri kubhenga mari dzavo vachange vachisungwa vachimanikidzwawo kuti kuvhura maakaunti vaundenge vazotaura kuti panyaya yemafuta panga paine mutemo wekuti for instance mafuta haabvumidzwi kunge achiiswa muzviteshi mumaservice station manheru asi zvese zvaiswa senzira yekuti vemaservice station vange vachikwanisa kuti kuwana fuel usiku saka vanoti izvi ndo zvimwe zvaari kuita kuti vagadzirise upfumi asi vachina mazva vati upfumi chaihwo hunototarisirwa kukura nezvikamu zvinongosvika zvina kubva muzana saka vanoti vanga vasingafungidziri kuti zvichaitika uye vanoti vanhu vakakonzera izvi vanhu vasingafari kuona Zimbabwe ichibudirira uye vati vachasimbaradza mutemo wecyber crime kuitira kuti vese vanenge vachifambisa mashoko emanyepo kumadande mutande pakada sipana WhatsApp, Facebook netwitter vange vachirangwa zvakaomarara.
Tinotenda zvikuru Godwin, ndofunga tichanyatsoziya zvakakwana nyaya iyoyo mangwana nenyanzvi dzezveupfumi. Tinotenda zvikuru. Zvichakadaro, sangano reWorld Economic Forum rinoti panyika dzinosvika zana nemakumi matatu nenomwe, Zimbabwe yakabuda iri panyika ye-124 kubva panyika 137 nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaRoberto Crott veWorld Economic Forum vanoti kumira kweZimbabwe pachinzvimbo ichi kunokonzerwa nekutadza kwenyika iyi kushanda zvizere mukusimudzira upfumi, zvichikonzera kuti vemabhizimisi vatadze kupinda munyika iyi vachitanga mabasa. Mafambiro ezveupfumi muZimbabwe anoenzaniswa nenyika dziri mubishibishi kana kuti dzine vanopfurikidza mwerewo.
Regai timbokupai zviri kutaura vatsigiri vedu vepa WhatsApp pamusoro pekukwira kuri kuita zvinhu munyika.
Ini ndinonzi Newton, ndinogara kuBorodrop. Kuona kwangu inini nemaomero ari kuita zvinhu, makwirira akuita zvinhu, mutengo mafuta zvo, especially zvekushandisa izvi, hurumende yakundikana dai yanga irimwe yasira hayo imwe matomu kuti mhuri yeZimbabwe tione kurarama. Nokuti ike zvinozi kushanda kwacho kutorwadza uye mari yacho haisi kuyanika, uye zvekuenda mashopu macho choda kunotenga nemakadhi unongonzwa kuti network iri down, unotobuda usina chinhu. Zvakaoma, hurumende yakundikana, uyezve vazhinji havasi pamabasa. Zvinhu izvozvo ukazvitarisa, vanhu vakawanda vari kutambura, munhu wese hapana ane basa uye hapana ari kukwanisa kushanda, nyangwe ari kutengesa mavhendasi wacho hapana ari kutengerwa ike zvinozvi, nekuti munhu wese haana mari. Kureva kuti vanhu vese tiri kungotambura, uyezve kana munhu ukatenga zvinhu zvacho uchizvichengeta uchizvisa stiri zvichangopera, zvapera uchada zvimwe woenda mushopu macho mune misina. Hurumende yakundikana, kana dai zvaibvira zvangostopwa vanhu tongoenda kumaelection, zvoita zvakanaka.
Ini ndinoitwa Tendai Mugari speaking from Harare. Maonera ndinoita nyaya yekukwira kwezvinhu ka vamugabe ngavasanyepera vanhu vachiti kune munhu akuda kuvasapoteja. Chokwadi chiripo ndechekuti the way the introduced bond notes vachiti is equal to US dollar hazvikwanisiki kumamanufacture because now raakureitwa bondi riya, saka kuti manufacture atenge zvinhu zvinoita kuti akwanise kugadzira zvinhu zvake zvaanoita hazichabuda. Seexample pure drop anogadzira mafuta, that's why mafuta akakwira. Vanotenga some of the things outside the country.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mutoro mukuru wakatarisana nevanhu vari kunze kwenyika kana kuti vari mudiaspora panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, mhuri zhinji dzichitarisira rubatsiro kubva kuvanhu vari kunze ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai kuWhatsApp yedu inoti 001 202 465 0318. Tokupaiwo zvabuda pamitambo yenhabvu nhasi yeCastle Premier Soccer League. Bulawayo City 0, Cholocho 2, ZPC Kariba 0, Ngezi Platinum 2, Yada 0, FC Platinum 0, Haumine 2, Triangle 1, Wange 0, Black Rhinos 2. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vamwe vevaimbova varwiri vehondo yerusununguko vokumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo vanhu vanoungana mubulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana nemufi ambuya Maria Musika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 27 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje
jabulisa kakhulu ukuzwa ukuthi abantu benkululeko babumbe inhlanganiso yabo enja lapho abakwenze khona wabamgcike ukuthi ngomnyaka lo ozayo abasoze benze ukudlwangudlwangu isikhathi sokhetho ungananzelela isikhathi esiningi kakhulu emakhaya yibo abantu abebelohlupho kakhulu
abalwa impi yenkululeko bathi kabasafuna ukusetshenziswa kundaba zodlakela libandla lezanu-P F
mama Musika sibuyile kobulawayo sicelile sabuya lawe savunyelwa nguhulumende siyambonga uhulumende ngokusivumela kuye lathi kobulawayo noma nje abantu batelwe ngesikhathi esifitshane siyabonga laba abakwanise ukubuya ukuzokubalelisa uhambe uyolala ngokuthula mama
uzulu wakobulawayo ubuthane ekuseni enkonzweni yeSt John Anglican Cathedral emthandazweni wokuvalelisa umoyi unkosikazi Maria Msika ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo abahlala ngaphandle kwelizwe labo sebeqalile ukubuzwa ubunzima bokugugudeka komnotho zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota lezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lamafutha okupheka lethukela luza kuzaphela kunsukwana ezilandelayo. UChinamasa wethule amazwi la ekhuluma lentatheli zindaba eHarare elo mphathintambo obona ngezamanda umnumzana Mike Bima lo mphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende umnumzana Chris Mushowe. UChinamasa uthe amapolisa azabopha bonke abazatholakala begcine imali yamabhondi ikakhulu osiphatheleni. Wengeze wathi njalo abantu abethula imbiko yamanga ememethekisa ekhuluma ngokuthi kuzaba lokusilela kwezinto elizweni engamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezifana leFacebook leWhatsApp labo bazabotshwa. Abalwa impi yenkululeko bathi kabasafuni ukusetshenziswa kundaba zodlakela libandla leZANU-P F. Lokhu kuphume lapho besethula iqembu elitsha abasanda kulibumba eleWar Veterans for Peace Trust lona elijonge ukulondoloza ukuthula lokwenqabela udlakela lokulwisana kwabantu ikakhulu kuyiwa kukhetho luka-2018. Kuvika uGibson Bebe.
iqembu leZimbabwe War Veterans for Peace Trust lingaphansi kwenhlanganiso enkulu yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lijonge ukukhuthaza ukuthi abantu bahlalisane ngokuthula njalo bengaxabani ngenxa yezombusazwe. Iqembu leli lingaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mtswangwa. Abalwi bempi yenkululeko bazakala ngodlakela ikakhulu emaphandleni lapho abadume ngokwethusela abantu abasekela amabandla aphikisayo, kodwa bona bathi kabasoze basetshenziswe ukwenza lokhu ukhetho oluzayo. Iqembu leli likhuthaze inhlanganiso zomanyano wamazwe akumhlubulo weSadaki o-EU le-United Nations ukuthi zingenele ukuletha ukuthula eZimbabwe besithi bazasebenzelana labomama ontanga, amabandla aphikisayo, osomabhuzimusi labamhlophe abaxotshwayo. Ingcitshi ebona ngezombusazwe umnumzana Ronald Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi abalwa impi yenkululeko sebekubonile ukuthi ubudlwangudlwangu abusizi lutho, ethi lokho kuyengeza amathuba okunqotshwa kwebandla leZANU-PF lona elazakala ngodlakela.
Jabulisa kakhulu ukuzwa ukuthi abalweli benkululeko babumbe inhlanganiso yabo entsha lapho abakwenze khona kwabamgceke ukuthi ngomnyaka lo ozayo abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ungananzelela isikhathi esiningi ikakhulu emakhaya yibo abantu ababelohlupho kakhulu, ngoba yibo abantu ababesenza ubudlwangudlwangu bechaya abantu ubana bevotele ibandla leZANU-PF. Nxa kuyukuthi kuqinisekile lokhu abakukhulumile okwakhathi besenza inhlanganiso yabo le entsha, kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba sesisazi ukubana abantu bazavota kuhle bekhululekile.
Kodwa enye ingcitshi ebona ngezombusazwe umnumzana Ngwenya uthi ukukhuluma kuphela kakusizi lutho, ngoba abalweli benkululeko belobudlelwane lebhanti leBrugwa lomhlangano weZANU-PF ethi kumele bazimisele ukusebenza lamabandla aphikisayo nxa befuna ukufeza ukuthula. iZimbabwe National Liberation War Veterans Association kumaviki edluleyo yazise ukuthi kabasoze bekhankasele abantu abakuqembu elibizwa ngokuthiwa i-G40 kuZANU-PF bethi bazakhuthaza ukuthi abantu beZimbabwe bavotele loba yiliphi ibandla abalithandayo. Abalweli benkululeko laba sebephikwe ngumongameli Robert Mugabe lonkosikazi wakhe bona abasekela umnumzana Patrick Nyaruwata lomnumzana George Mlala ukuthi bakhokhele, kodwa umthethwandaba we-High Court izolo unqume ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni, usithi iqembu lawo Mtswangwa yilo elisemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uzulu wakoBulawayo ubuthene namhlanje ekuseni enkonzweni yeSt John Anglican Cathedral emthandazweni wokuvalelisa umoyi unkosikazi Maria Msika obengumkamoyi owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joseph Msika. Kubika ubathabile Masuku.
Izikhulumi emthandazweni wokuvalelisa unkosikazi Maria Msika zincome umuyi zisithi ube ngumuntu olothando ezihlobeni zakhe lakubangane engakhethi muntu. Umkhokheli weBulawayo Metropolitan unkosikazi Eunice Sandi Moyo uchaze umuyi njengomuntu obelesibindi njalo ekhuthele ekukhokheleni imuli yakhe engelandaba lokuthi umkakhe ube ngomunye wabalwa impi yenkululeko. Uthe umuyi ube yisibonelo esihle kubomama abaningi abenza umsebenzi omkhulu owokulwela inkululeko yelizwe, kodwa wayezehlisile impilo yakhe yonke.
Mama Msika, sibuyile koBulawayo, sicelile sabuya lawe, savunyelwa nguhulumende. Siyambonga uhulumende ngokusivumela ukuthi kuye lathi koBulawayo. Noma nje abantu batshelwe ngesikhathi esifitshane, siyabonga laba abakwanisile ukubuya ukuzokuvalelisa. Uhambe uyolala ngokuthula mama.
Umalukazana wakhe ugcizelele ngokuthi umuye ube ngumuntu olomusa lothando njalo wayemphethe njengomntanakhe kusukela esenda.
Ngithanda ukuthi ngibone ukuphiwa ithuba lokuthi ngime phambi kwenu. Ngithanda ngibone ukuphila lo mama uMrs. Msika.
ngati mfike mzimu wako umama kangithathanga njengomalukazana wangithatha njengomtanakhe.
Ngemva komthandazo umzimba kaMuyi uhanjiswe eHarare lapha azabekwa khona okungcwatshelwa khona amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre. UMuyi ubhubhe eseneminyaka engamachumi phose athoba munwe munye 89 njalo uchiye abantwana abathathu abazukulu lezizukulwane. Kwezinye indaba kobulawayo, umumo welizwe ulokhe usiya usiba nzima ngamandla ikakhulu kwezomnotho. Amapholisa kade ebopha abantu abatshintsha imali emgaqweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Omkhulu wamapholisa uSteven Mudamba kavumanga njalo kayephikanga indaba kodwa uthe ukubotshwa kwabantu abanjalo yinto ehlala isenziwa ngamapholisa sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Abachayeli bemichova eGwanda bathi ukusilela kwamafutha ezimota sokwenze intengo yawo ikhuphuke emkambo womkoto lapho athengiswa khona. Kubika intathelizindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Bekungela ngitho lethonsi lamafutha ezimota emagalajini abalisayele enjene lezuba kanye leleridan kuthi koglobe belamafutha ephethulo kodwa befuna imali phambili bengayamukela amakhadi amabhanga okuswayipha. Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhu kuza ngesikhathi lizwe libhekane lokungahlaliseki kwezomnotho osekudale ukuthuzula phaphatheke ethenga ukudla ngobuningi egcina ezindlini. Umnumzana Teresa Nkomo ngumthayeli wamathekisi njalo othi ukuzilela kwamafutha ezimota lokhu kubisela muva ibhizimusi lakhe.
Lolu daba alisiphatha ngagreen sibili. Uyachona uboda imini yonke kona lapha udinga ukuthi uthole ifuel. So kumele uye ku black market. $8-9 uyayithatha nga. Akula mali. Ukhalculate le mali yamapolisa kona la iyavela nga. Ikubuyela vele ungela loba isinkwa la endlini. Kuthiwa usebenzani manje.
Amagalaja lamafutha ezimota sefuna bezimota babhadale ngemali hathi ngamakhadi ebhanga osekulethe ubunzima kuZulu ovele ebhekane lodubo lokuthola imali emabhanga. Umnumzana Melusi Spanda uthi kuyamangalisa ukuthi abamagalaji abasamukeli amakhadi ebhanga.
Thina lapha endaweni yakithi lapha sile problem yokuthi sesingasakwazi ukuthi naku phela kuthiwa embrace lele okuthiwa yi-plastic money but kune problem yokuthi amagaraji lawa esikiwo kathesi njengalele ngibekile kathesi akula bayala ukuthi sisebenzise abakhadi ukuze sithole amafutha ezimota.
Ukusilela kwamafutha ezimota lokhu sekudale ukuthi athengiswe nsitha lapho intengo yayo ehlezi ikhwelile. Kusenjalo labo abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni labo sebehlise amandla emali yohlobo lwe-Bond Note kuqathaniswa ledola leMelika osekudale ubunzima kulabo abathenga impahla kwele South Africa bezothengisa eZimbabwe. Ibhondi elilodwa libiza amaranda ngu-8 kuthi idola leMelika lona libiza alithumi lantathu i-13 rand. UNkosazana Judith Ndlovu ngomunye walabo abathenga impahla kwele South Africa bezothengisa kuleli.
Ukusetshenziswa kwe-Bond Note sokusi-affecte kakhulu thina esithenga izinto ze-business ngaphandle kwelizwe. Ngenxa yokuthi kunje khathesi ungahamba ku-black market ufuna i-foreign currency njengokuthi i-rand uthwele i-10 bond. Bayakutshela ukuthi 10 bond yakho i-8 rands. Kodwa umuntu uyabele 10 US dollar bamnika 130 rands. I foresee ama-shops egcine ngasawodi or sekukhwezi izinto ozayenza ukuthi ama-consumers egcine sesehlule ukuthi athenge ngenxa yokuthi i-price zakhwela in order to cover for i-gap between i-bond note le-rand.
Umongameli Robert Mugabe uthi ukuzilela kwamafutha ezimota lokhu kanye lokunganzinzi kwezomnotho kubangela izitha zakhe ezifuna kumgenqula embusweni. Ngenguvu sisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
ku live talk ukuhlelo lwe diaspora forum lamhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe ngokusilela kwezinto elizweni ezigoqela amafutha ezimota kanye lokudla. Tumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe selenelise ukubhidliza izikhali zalo zonke ezilethefu lamhlanje phansi kwesikhathi abasibekelwayo ngamazwe omhlaba. Embikweni wethu le msakazweni kamabonakude owe-TV, umnumzana Putin usole iMelika ngokuhamba ngesiqubo sikafudu ekulandeleni isiqondiso esifanayo. Umongameli wele Malawi umnumzana Peter Mutharika uthi isimo elizweni lakhe sesisibanga neno ngemva kokubhekana lendubo zokunganikuhle kwezulu kumbe ukuna kwalo kakhulu lidiliza izilimo lemizi. Ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo, abahlala phandle kwelizwe labo sebeqalile ukubuzwa ubunzima bokugugudeka komnotho. Ngomnyaka ka-2008, abahlala phandle kwelizwe yibo ababikwa baphathisa ukuthi ilizwe lingangeni emlindini ongelamkhawulo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebeqalile ukuthenga impahla bethumela ekhaya.
Kufanya sokunzima manje ngoba idemand yangkhona seyiphezulu kakhulu e-transport. Ngoba abantu abasathumela imali eZimbabwe sebethumela impahla kuphela ngoba izi abantu sebesaba ukuthi maybe kungagcina kungafela lutho esitolweni eZimbabwe. So kathesi abantu bathumela impahla eningi kakhulu, so kulomehluko omkhulu.
Kanti pho njengoba ezinye impahla zingavunyelwa ukungena eZimbabwe likuhambisa njani?
Ya kuyafana nje bo driver bayawazi ukuthi bayenza njani, but kuyafana noma zivumelwa i-duty yangkhona umuntu engabhadala i-duty kuyasokufana ngokuthenga eZimbabwe. So bayazama nje ngendlela zabo bo-driver bacaphe nazo. Abanye bangena ngasemfuleni ngempahla bacaphe baye-Zimbabwe.
Kuhamba njani ikakhulu ku-business yenu?
Singathi kumuntu ozabe efuna ukuyenza imali kuyamphathisa, but masikhangela ku-picture yelizwe, ikufa kwelizwe, ilizwe lifile ngempela.
Bona bebevele besuka yini abantu abaningi besiyabhalisa ukuvota?
Abantu abakaqalisi ukuyobhalisa ukuvota ngoba ilizwe i-information yangkhona yokuthi sokuqalisiwe kulokuza ukubhalisa abantu, abantu abakabekwazi kahle kahle ukuthi sokuqalisile. Plus iningi labantu liyabe lilinde ukuthi ma izeki seyihamba ebantwini, hayi ukuthi abantu behambe kuzeki. So I'm sure bengaqalisa ukuvula lawana ama-mobile voter registration centers, abantu bazohamba bayoregister ukuvota.
Umnumzana Dennis Juro ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa eZimbabwe e-International Cross Borders Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 SSouth Africa. Ikomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho ithi siyenelise ukubhalisa abantu abazinkulungwane phose ezilithumi lanye 10,999 abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. IZimbabwe Electoral Commission iqale ukubhalisa abantu mhlaka 14 kulinyanga isebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration kuhlelo oluphela ngozibandlela. Embikweni wethule izolo ikomishini le ithela nxa ekuqaleni ibithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu oyedwa, kathesi isithatha imizuzu emihlanu kuphela. Ithi umtshina owodwa wenelisa ukubhalisa abantu abaphakathi kwamatshumi ayisishiyagalombili lekhulu. Ikomishini le izaqala ukubhalisa umuntu wonke okugoqela uZulu emaphandleni ngenyanga ezayo. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kobulawayo ephatheke njalo kuhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi iabameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Ama figures la angaba engama figures avela kuZEC, but bone ngani ama civil society lama political parties bayavumelana ukuthi ama figures lawo angani aphezulu kakhulu, ngoba thina esakutholayo ukuthi they were able ukuregister at least 60 per day, ngoba it was taking almost 15 to 20 minutes to register a person emchineni owodwa kobulawayo ngelanga lokuqala. Bengathi ukuthi ngelanga lokuqala babe ngani bebefundela ukuyisebenzisa leyo mchina, but lawo ungayehla last week bebethatha imizuzu ekwana yona 12 minutes a person from ama preliminary findings ama civil society adicubungula ukuthi kuthatha isikhathi esinganani. So ukuthi 80 to 100 kungabe kuyikho abakuthakazelela ukuthi kwenzakale, kodwa okwenzakalayo kathesi bekungani bekungama 50 to 60 individuals ngelanga.
Kodwa iZEC ithi okwamanje ithatha imizuzu emihlanu kuphela 5 minutes ukubhalisa umuntu oyedwa.
IZEC ithi ithatha 5 minutes, but okukhona kathesi lakho uthola okwakuqala umongameli welizwe wathatha imizuzu eminingi engafika 18 minutes, what more umuntu makhaza. So iZEC ingafuna ukuthi kuthathe 5 minutes, but okwenzakalayo ukuthi ayiso akuthathe imizuzu eyi 5 minutes, kuthatha imizuzu engani eminingi. So yikho sikhankasela ukuthi ama civil society ahambayo register ukuthi abe ngama observer, ukuze nabo bangene asilethele ubufakazi obutshengisa ukuthi kuthatha imizuzu enganani, ngoba ubufakazi obukhona kathesi bekutshengisela ukuthi kube kuthatha between 10 kusiya phambili.
Umnumzana Tineyi Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli, sixoxela ekobulawayo. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 obesemhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo uxoxelwa nkosazana Teresa Dangwa ngomsebenzi wakhe njengomqondisi wehlanganiso yeDangwa Initiative, yona enceda intandane ezalahlekelwa ngabazali ngomkhuhlane wengculaza. Asizweni ingxoxo yakhe.
Ngazalelwa empilo kobulawayo, ngakhulela eHarare leChinoyi, ngahamba isikolo eHarare Polytech, ngahamba isikolo eLondon and then ngabuya ngapha.
Uthe usungapha ususebenza usutholile umsebenzi, wenzani nje ukuthi ukhangele ekhaya lapho vele khona ukuze uncedise nje.
Ngisenge ngasebenza ngakhangela ekhaya ngabona umkhuhlane we-HIV ukhanya zathi wawubambabamba abantwana especially abantwana amankazana. So ngaqasa ukuthi ukudinga amankazana ababe affectwa ngomkhuhlane kulabantu ababe becabanga ukuthi nqa bengalala lamankazana umkhuhlane lo uyalapheka. So mina ngangicabanga ukuthi ha into enje ivela ngapi, kanti kumbe abantu babesizwa khonokho kumbe through ama grapevine kumbe through abanye abantu kumbe inyanga ezazitshela abantu ukuthi amadoda ukuthi bengazibambela amankazana bangalali labanye lamadoda kuzabe bezeyalapha lowo mkhuhlane. Ngagcina sengidinga amankazana nalawo indaba zamankazana lezi seziphunguqasa ukubuya nje empilweni yami through abantu bangikhaya abanawo wami labo bhuti bami abasekhaya.
Amantombazana la ele minyaka emingaki bedlwengula njalo kumbe njalo besiwa emacansini besenziwa abesifazane?
Abanye bangikhona omncane wangikhona wayele 9 years and then abanye bangikhona vele babesebe kusecondary. Laba ngabantwana ababe befelwe ngabomama omama bangikhona labo babe becabanga ukuthi lapha bakuzwe khona yinyanga kumbe ngabanye abantu liqiniso. Beyenze besithi abanye abantwana bebenitshela ukuthi umama nguye wathi mina ngihlala amacansi lobaba ngoba wayeza ukuthi babefuesithi umama wayesithi akanti awufuni ukuthi babephole awufuni ukuthi babehambe eviyela emsebenzini ungahlala amacansi lobaba ubaba uzaphola.
Wababuthanisa-ke baqala bebangaki khathesi baya kulinani elingakanani?
Baqalisa baqalisa beyi-40 and then ngabaqasa beyi-40 kuyi-August actually waqasa kuyi-1 ngo-August and then by the end of that year ngo-December base beyi-40 ngabathatha ngase ngiqasa ukuba bhadalela isikolo lekuba khulumisa ngibafonela behlala endlini eyodwa engingase ngiyirenta echief. And then inkosi yakhuluma lami ukuthi hayi kayisikho lokhu engitshengise khona ukuthi kumele yenze ngabantwana laba ngoba abakibo uzabazi yini kumbe bona abantwana nxa sebekubuza ukuthi kambe mina ngivela ngaphi uyazibhala yini lezo zinto. And then ngazibona lami ukuthi hayi angeke ngakwanisa ukuthi abantwana laba ngibatshele ukuthi wena abakini babe bevela kumbe elayinini langaphi kumbe ekhaya langaphi. And then so ngabona ukuthi hayi inkosi yayifuna ngibancedise abantwana behlala emizini yabo lapha bevela khona even though abanye abantwana babengasela bazali even ugogo babo kumbe babesebebhubhile but babelokhu behlala ema-communities lapha okwabhubhela khona omama babo obaba babo labomama babo. So ama-communities babelayo i-history yona leyo engangilayo mina angangingela i-history yona leyo for abantwana bona lawo. So ngabuyela ngabaphindela ngababuyisela emakhaya. Inumber yangikhona ended up sekuya-about 340 abantwana bangikhona esangiyangisebabhadalela isikolo. Izimali zangikhona zivela mina ngisebenza ngikhuphe ezinye imali from imali engangisebenza sona ngibabhadalela isikolo. Sagcina bagcina abantwana bangikhona sebebaningi kakhulu mina imali yangikhona ingasabambeki.
Siyabonga ngonkosazana Teresa Dangwa. Siqhubekeke lamhlanje kulezi zalwane zeZimbabwe kwelengilandi ezitshengizeleyo esigodlweni someli weZimbabwe zisithi umgabe sokumele achiye umsebenzi. Intotheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda uxoxele omunye wabo.
Sibambile embassy singabomama bonke abamaphathi achiyeneyo iMDC, iZiro, iZapho, bonke nje abantu bekhaya besihlangene omama. Sayibamba ke sangena phakathi e-embassy bekulabantu ababili ade bezolungisa into zabo. Savela sangena nabo ngendlovu yangena impela safika omama ade bekhona kwathathwa ama-post kaMgabe bayalahlela phansi. Sahlabela sazokhitshwa ngamapholisa phakathi ade bephakathi kumakhawunta baphuma babalika bangena phakathi bezindlangazo bekulezindlu bekulana.
Siyabonga kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lingayikatshana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.